nesimba nekubwinya. Nhasi tinopinda muchitsauko 9 cheevhangeri yakanyorwa naMako. Muchitsauko chino tichadzidza zvenyaya yekubwinya kwaJesu pagomo. Nyaya iyi inowanikwa mumaevhangeri matatu. Mako anotitaurira kuti chiitiko chekubwinya kwaJesu chakaitika pagomo. Paive nekukundikana pasi pegomo. Vadzidzi vaJesu vakakundikana kudzinga mweya wakaipa pamukomana aive nawo. Jesu anotaurazve pamusoro perufu rwake. Mako muevhangeri aiva achitaura muchidimu kana kunyora muchidimu nyaya dzake pane vamwe vanyori vemavhangeri. Asi anopa nhoroondo kana kuti tsananguro yakati rebei pamusoro penyaya yekubwinya kwaJesu. Zvinonakidza kwazvo kuda kuziva kuti sei akadaro. Kufungawo kwedu isu kuti kubwinya kwaJesu kwakaitwa kuti kuratidze unhu hwaJesu, kwete unhu hwaJesu hweumwari sezvandambotaura. Maevhangeri ose anotaura pamusoro penyaya iyi kunze kwaJohani oga. Tinoona muevhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 16 pandima yekupedzisira kuti Jesu aiburitsa pachena kuti kune vamwe vasingazofariri rufu kusvikira vachisangana nemwanakomana waMwari muumambo hwake. Pane kududzira kwakasiyana-siyana ipapo, asi ini ndine chokwadi kuti Jesu aitaura achinongedzawo kukubwinya kwake. Varume vaviri vaivepo vanoti mupostori Petro namupostori Johani vanotaurawo pamusoro penyaya iyoyi. Mupostori Petro anotaura mutsamba yake yechipiri chitsauko chekutanga kubva pandima 16 kusvika pandima 18. Anotaura achiti vaive zvapupu zvekuuya pamwe nesimba raShe wedu Jesu Kristu. Kuuya riiniko? Kuuya pakubwinya. Ngatitange kuverenga tichiverenga kubva pandima yekutanga muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 9. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 9 pandima 1 inoti: zvino wakati kwavari, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, vamwe varipo kuna vamire pano vasingazooni rufu vasati vaona ushe hwaMwari huchiuya nesimba. Ini ndinotenda kuti chikonzero sei akaita izvi asati afa nokumuka ndechekuti isu tinzwisise kuti nyange Jesu akaenda pamuchinjikwa kana kusaenda, umambo hwaMwari hwaive hwaswedera. Ngativerengezve evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 9 pandima yechipiri. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 9 pandima yechipiri inoti: mazuva matanhatu akati apfuura, Jesu akatora Petro naJohani naJakobho akaenda navo kurutivi mugomo refu vari voga, akashanduka pamberi pavo. Hongu mubvunzo unogona kuvapo kuti sei akatora ava chete vatatu. Rega ndite haisi nyaya yekuti vainge vakanaka kupfuura vamwe, aiwa. Ini ndinofungawo kuti zvichida ivava ndivo vaive vasina simba pavapostori vose, saka akatovatakura sevana. Ndakamboona vamwe mai vachifamba mumugwagwa vane vana vatatu. Vaviri vaifamba vega, mumwe akabatwa ruoko, mumwe achifamba ega. Mumwe ainge akatakurwa pafudzi. Ini ndakambofunga kuti mai ava vaida mwana wavainge vakatakura kupfuura vamwe vose, asi ndakazozviona kuti aiwa, mwana uyu ainge asingagoni kuzvifambira. Zvichida ndizvo zvainge zvichiitika pana Jesu nevadzidzi ava. Mai vaisagona kufamba nemwana uyu achizvifambira ega, vakabudirira parwendo rwavo kusvikira vamutakura. Ndinofunga kuti mupostori Petro, mupostori Jakobho namupostori Johani vaive vakadarowo. Vaifunga kuti vaive vanhu vakasarudzika, vasingazive kuti ndivo vaitove vana uye Jesu aitofanira kuvatakura. Saka akavatakura achienda navo pakubwinya pagomo. Mupostori Petro anotaura kuti vaive zvapupu pachiitiko ichi. Uyu ndiKristu akarumbidzwa sezvichaitikazve paachauya. Mudikani, uyu mufananidzo wezvichazoitika kwatiri iwe neni nerimwe ramazuva. Tinotaurirwa kuti tichazofanana navo. Ndizvo zvinotaurwa namupostori Johani mutsamba yake yekutanga chitsauko 3 pandima 2. Kubwinya kwakatora nzvimbo mumuviri waKristu Jesu. Chakanga chisingori chiedza chaibvawo panyika. Kubwinya kwaive chiedza chaibva mukati. Ndinofunga kuti Adamu naEva vaive vakafukidzwa nekufukidzwa kwakadaro kwaibva mukati. Kubwinya kunodzidzisa kushandurwa kwehunhu hwaJesu nehunhu hwake hweumwari. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 9 pandima yechitatu. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 9 pandima 3 inoti, nguo dzake dzikapenya dzikachena zvikuru, hakuno musuki pano panyika ungagona kudzichenesa dzikadaro. Nguo dzake dzakachena, dzakachena kupfuura zvingatendwa nevanhu nokuti zvaibva mukati. Nokumwe kutauraka, hakuna kana iya inonzi dry cleaner inogona kuchenesa zvakadaro. Zvose izvi zvaibva mukati. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chepfumbamwe pandima yechina. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 9 pandima 4 inopfuurira mberi ichiti, ipapo Eria naMozisi vakaonekwa navo vachitaurirana naJesu. Eria aive mumiriri wevaprofita. Mozisi waive mumiriri wemurayiro. Tinotaurirwa kuti vaprofita nemurayiro zvose zvinopa chapupu pamusoro perufu rwaJesu. Ruka anotitaurira kuti vaitaura pamusoro pekuparadzwa kwaJesu. Tinoziva kuti Mozisi aiziva nezvaKristu nekuti vaHebheru chitsauko 11 pandima 26, tsamba kuvaHebheru chitsauko 11 pandima 26 inotitaurira pamusoro paizvozvo. Mozisi aiziva kuti aizouya. Vaprofita vose vakataura pamusoro pekutambudzika kwake uye nekubwinya kwaizotevera. Ngativerenge Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chepfumbamwe pandima yechishanu nendima yechitanhatu. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 9 pandima 5 nendima 6. Shoko roupenyu rinoti, Petro akapindura akati kuna Jesu, Rabhi, zvakanaka zvatiri pano. Ngativake matumba matatu, rimwe renyu, rimwe raMozisi, rimwe raEria. Nokuti wakanga asingazivi chaanotaura nokuti vakatya zvikuru. Petro ndiye aive mutariri wavo pano sezvaaingova mutariri, asi dambudziko rake raive rekuti aimbotaura asina kana kuti asati afunga kuti ndotaurei. Ngativerenge pandima yechinomwe muchitsauko chepfumbamwe muEvhangeri yakanyorwa naMako. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 9 pandima 7 inoti, zvinogore rikavuya rikavafukidza inzwi rikabuda mugore richiti, uyu mwanakomana wangu unodikanwa, mumunzwei. Kuteerera kwose kuiswa pana Jesu Kristu, izwi rake ndiro rekupedzisira. Chaanenge ataura ndichocho. Hatiisi Mozisi naEria tichivaenzanisa naKristu. Kunyange vakaonekwa naye asi vainge vasina kufanana naye. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chepfumbamwe pandima yechisere. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 9 pandima 8 inoti, iyo kamwe vakati vachiringa-ringa havana kuzoona munhu asi Jesu bedzi anavo. Jesu pano haangavi musoro wenyaya chete muEvhangeri yakanyorwa naMako, asi anova musoro wenyaya muupenyu hwevatendi nhasi uno. Muchidimbu anotaurawo inzwi diki rekuti Jesu chete. Ngativerenge Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chepfumbamwe pandima yepfumbamwe. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 9 pandima 9 inoti, zvino vakati vachiburuka mugomo, akavarayira kuti varege kuudza munhu zvavakanga vaona kusvikira mwanakomana womunhu amuka kuvakafa. Unoona, kufa nekumuka kwaJesu kunofambidzana nenyaya iyi. Kubwinya hakuponesi munhu. Kuponeswa kwemunhu kunongouya bedzi kuburikidza nerufu rwaJesu pamuchinjikwa, pamwe nekumuka kwake kuvakafa. Uchaonawo kuti rufu rwake nekumuka kwake zvinoiswa pamwe chete. Ndima yegumi muchitsauko chepfumbamwe muevhangeri yakanyorwa naMako. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 9 pandima 10. Inoti, vakarichengeta shoko iro vachiita nyaya pakati pavo kuti kumuka kwavakafa chinyiko. Vakanga vasingazive zvachose pamusoro penyaya yekumuka kwavakafa. Panguva yekumuka kwaJesu vakamhanya kubwiro, vachitarisira kunoona Jesu ari muguva. Vasingamutarisire semuponesa akamuka kuvakafa. Hatiende kumakuva tichitarisira zvipenyu, asi kunoona vakafa. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chepfumbamwe kubva pandima 11 kusvika pandima 13. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 9 kubva pandima 11 kusvika pandima 13. Shoko raMwari rinoti, vakamubvunza vachiti, vanyori vanotaurireiko vachiti Eria unofanira kutanga kuuya? Akati kwavari, Eria uchatanga kuuya hake avandudze zvinhu zvose. Asi kwakagonyorwa seiko zvomwanakomana womunhu kuti uchatambudzika zvikuru nokuzvidzwa? Asi ndinoti kwamuri, Eria wakatosvika, vakamuitira zvose pavakanga vachidanapo sezvazvakanyorwa pamusoro pake. Kana vasina kugamuchira Jesu saMesiasi pakuuya kwake kwekutanga, chiprofita chaEria chaizofanira kuzadziswa chete pakuuya kwake kwechipiri. Zvino kubva pachiitiko chino chitsva chepagomo tinoya pachiitiko chokukundwa chakaitika munyasi megomo. Ngatinzwe kuti chiitiko chakaitika pasi pemusoro weshoko wekuti Jesu anoporesa mukomana une zvipusha chakafamba sei. Muteereri, usakanganwe kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti Jesu anopupurirwa nesimba nokubwinya. Jesu anopupurirwa nesimba nekubwinya. Chikamu chandava kupinda machiri iko zvino ndoda kuchitaura chiri pasi pomusoro wokuti iwo Jesu unoporesa mukomana une zvipusha. Jesu anoporesa mukomana ane zvipusha. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chepfumbamwe kubva pandima 14 kusvika pandima 18. Neevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 9 kubva pandima 14 kusvika pandima 18. Shoko rakanyorwa porinoti, vakati vasvika kuvadzidzi vakaona vanhu vazhinji zhinji vakavakomba navanyori vachiita nyaya navo. Pakarepo vazhinji vose vakati vachimuona vakashamiswa kwazvo, vakamhanyira kwaari vakamukwazisa. Akavabvunza akati, munoita nyaya neiko navo? Mumwe wavazhinji akamupindura akati, mudzidzisi, ndauya kwamuri nomwanakomana wangu unomweya wembeveve. Kwose kwaanomubata unomuisira pasi achipupuma furo achigedageda meno uye unoonda kwazvo. Ndakataura navadzidzi venyu kuti vaubudise, vakasagona. Uyu mucherechedzo weukristo unogara mumunhu nhasi uno. Ishe Jesu vakatoenda kare kuna Baba uye variko vachikudzwa mukubwinya mumuviri unobwinya. Vapostori vake vanaye ikoko vakatoenda uye imwe cheche yakatoenda. Mozisi naEria vakatoenda, variko nhasi uno. Gomo rokubwinya kwaJesu rinopa mufananidzo wedenga. Asi tarira uone kunyika ino nhasi uno ugowana madambudziko ari pairi. Ndinofunga kuti dai waimbobviswa panyika ino kwechinguva womboratidzwa nyika ino kuti uone zviri pairi, chokwadi waizopedzisira wangoti vanhu vagere panyika iyi vanenge vanopenga chete. chinhu chinotsamwisa ndechekuti vadzidzi vajesu vakatadza kuporesa munhu ainge aunzwa kwavari. Ndizvo zvakangoitawo chechi nhasi uno kuti inotadza kubatsira vanhu vari munyika pane zvavanoda. Tinofanira kubatsira varombo vane madhimoni tichivapa muponesi. Ndicho chinhu chikuru ichocho, tichiunza vanhu kuukama naMwari. Asi ndine urombo kuti chinhu chimwe chetecho chinotaurwawo kuchechi yanhasi, vadzidzi vakakundikana. Chechi nhasi uno inokundikana. Saka Ishe Jesu anoti muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chepfumbamwe, pandima 19, evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 9 pandima 19, akavapindura akati, haiwa rudzi rusingatendi, ndichagara nemi kusvikira riiniko? Ndichakuitirai mwoyo murefu kusvikira riiniko? Uyai naye kwandiri. Mudikani, kutaura kwakanaka sei! Zvanzi muunzei kwandiri. Hatina zvimwe zvatingagone kuita kunze kwekuunza vakarasika kuna Jesu. Mudikani, chinhu chakanaka kwazvo kuti iwe neni tiende tinoparidza kunyika. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chepfumbamwe, kubva pandima 20 kusvika pandima 22. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 9 kubva pandima 20 kusvika pandima 22. Shoko raMwari rinoti, vakauya naye kwaari vakati achimuona, pakarepo mweya ukamubvundisa akawira pasi akakunguruka achipupa mafuro. Zvino akabvunza baba vake akati, yava nguva yakadiniko kubvira izvozvi zvichimuwira? Akati, kubva pauduku hwake kazhinji wakamuwisira mumoto kana mumvura kuti umuparadze, asi kana muchigona kuita chinhu mutinzwire tsitsi mutibatsire. Chinhu chaive pano mudikani chaive chinhu chisina kunaka. Chinogona kuva chinhu chakafanana nemurume uya aigara kumarinda, asi pano mukomana akabatwa nemweya yechina. Chaive chinhu chakaipa kupfuura zvimwe zvinhu. Saka baba vake vakamupa kuna Jesu. Kana isu tikangodaro chete, Ishe Jesu vanoita chimwe chinhu chekubatsira. Ndima 23 muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chepfumbamwe, evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 9 pandima 23 inoti, Jesu akati kwaari, kana iwe uchigona kutenda, zvose zvingaitika kune unotenda. Chinhu chakaitika pano ndechekuti Jesu akatendeukira kuna baba vake akati, vatende. Kureva here kuti baba ava ndivo vaive nechokuita here panyaya yokuporeswa kwake? Yakanga isiri nyaya yekuti kana ukaita chokuti, asi yaive nyaya yekuti kana ukatenda. Ko, baba vacho? Jesu akavataurira kuti zvose zvinobvira kuna anotenda. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chepfumbamwe pandima 24, evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 9 pandima 24 inoti, pakarepo baba vomwana vakadanidzira vachiti, ndinotenda, ndibatsirei pakusatenda kwangu. Pano tinoona kukumbira kwababa ava kune kutenda kwekupererwa chaiko. Zvisinei, ngativerenge kubva pandima 25 kusvika pandima 27 muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chepfumbamwe, evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 9 kubva pandima 25 kusvika pandima 27. Shoko roupenyu rinoti, zvino Jesu akati achiona vanhu vazhinji vachimhanyirana pamwe chete, akarayira mweya wetsvina akati kwauri, iwe mweya wembeveve nematsi, ndinokurayira kuti ubve maari, urege kupinda zvemaari. Akadanidzira ukamubvundisa zvikuru ukabuda, akafanana nomunhu wakafa. Nokudaro vazhinji vakati wafa, asi Jesu akabata ruoko rwake akamusimudza, iye akasimuka. Mubvunzo unovapo ndokuti, kana yaive nyaya yaJesu achimutsa vakafa, ini ndinofungawo kuti ndizvozvo, asi handidi kunyanyotaura zvizhinji pamusoro pazvo. evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko chepfumbamwe, pandima 28 nendima 29. Evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko 9, pandima 28 nendima 29. Panoti, zvino wakati apinda mumba, vadzidzi vake vakamubvunza vari voga vachiti, isu takanga tisingagoni neiko kuubudisa? Akati kwavari, rudzi urwu harungatongobudi asi nokunyengetera. Tinoona pano kuti mhinduro yaJesu yaisimbisisa nyaya yekunamata. Mudikani, chechi nhasi uno inofanira kuti inamate. Kana ikasanamata inoshayiwa simba. Ngatinzwe kuti ndima 30 nendima 31 dzinopfuurira mberi dzichiti kudii. Muevhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko chepfumbamwe. Evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko 9, pandima 30 nendima 31. Mashoko aripo anoti, vakabva ipapo vakagura neGarirea vakaramba kuti zvizivikanwe nomunhu nokuti wakadzidzisa vadzidzi vake. Akati kwavari, mwanakomana womunhu uchaiswa mumaoko avanhu, vachamuuraya, kana aurawa uchamukazve mazuva matatu apfuura. Pano unoona kuti aisanganisa rufu rwake nokumuka kwake. Muevhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko chepfumbamwe, pandima 32. Evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko 9, pandima 32. Inoti, asi havana kunzwisisa shoko iro vakatya kumubvunza. Havana kunzwisisa chinhu ichi chekumutswa kuvakafa. Pano anotaura nezverufu rwake nekumuka kwake. Ivo vakabva vada kuziva kuti mukuru muumambo hwekudenga ndiani. Kakanga kasirike kutanga achivaudza zverufu rwake, asi ivo vainge vasati vanzwisisa. Ngatipfuurire mberi nokuverenga evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko chepfumbamwe, pandima 36 kusvika pandima 37. Evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko 9, pandima 36 nendima 37. Shoko rinoti, akatora mwana muduku akamuisa pakati pavo akamufungatira mumaoko. Akati kwavari, ani nani unogamuchira mumwe wavaduku vakadai nezita rangu unondigamuchira ini? Ani nani unondigamuchira ini? Haandigamuchiri ini, asi uyo wakandituma. Pano tinoona Jesu achienzanisa mutemo uyu nemwana mudiki. Akatora mwana mudiki akamufungatira. Ngatipfuurire mberi nekuverenga evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko chepfumbamwe, kubva pandima 38 kusvika pandima 41. Evhangeri yakanyorwa naMateo, chitsauko 9, kubva pandima 38 kusvika pandima 41. Shoko raMwari rinoti, Johana akati kwaari, mudzidzisi, taona munhu achibudisa mweya yakaipa muzita renyu, tikamudzivisa nokuti haana kuti tevera. Jesu akati, musamudzivisa nokuti hakuno munhu ungaita basa nesimba nezita rangu ungakurumidza kutaura zvakaipa pamusoro pangu, nokuti usingapesani nesu unesu. Nokuti ani nani unokunwisai mukombe wemvura muzita rangu nemhaka yekuti muri vaKristu, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, haana kurashikirwa nomubayiro wake. Johane anofungidzirwa kana kuti anongotorwa semunhukadzi pamaitiro ake. Ndinofunga kuti unonzwisisa tsika dzevanhukadzi semunhukadzi kana achinge achiita zvinhu semunhukadzi. Muteereri, ndiri kutaura zvikuru sei tsika dzevanhukadzi vazhinji vaya vasinganamati. Asi Jesu anovabatanidza nechinhu chekuti nezita rangu. Chose chinoitwa muzita raJesu chinofanira kugamuchirwa. Asi kamudikani, tinofanira kuchenjerera chinhu ichi chekuti pane vamwe vanongoisa chidhindo chezita raJesu pazvinhu zvavo, asi ipo pasina Jesu wacho. Munhu ngaarege kushandisa zita raJesu pasina, nekuti chinhu chinovengwa naMwari ichocho chekushandisa zita rake pasina. Nekuda kwenguva ina, handichagoni kupfuurira mberi, asi ndingafara chaizvo kana ukapfuurira mberi uchiverenga nyaya kusvika panoperera chitsauko chino. Hama yangu, mwanakomana aive nezvipusha akaporeswa naJesu, asi nyaya huru yaive yekutenda. Kana newo nhasi uno ukatenda, zvose zvingaitwe kwauri.